maleader vakandomira chekutanga ndechekuti leadership haina chekuita nekuti munhu ane mari ine chekuita nekuti munhu akakodzera sei kutungamira vanhu njere adipwe mezha neamount of money yauinayo kusaka inini ndiri kutsigiraira kuti mari yekuti munhu aite president haifani kutombopfuura pa-$1,000 except nekuti pane zvinhu zvaari kuunza kunyika utungamiri hwaari kuunza unyanzvi hwaari kuunza hazvifanunge zvitomedzwa nemari bazvada kungoti dai paine the way yekutaura kuti munhu kuti azi mutungamiri zvizvaainazvo zvinokodzera utungamiri it's not about money munhu kuti aite MP umwe anenge asina chaainacho asi ane njere dzekuti atungamire vanhu so it's the same principle it's about the wisdom it's about integrity not about how much money you have
ndogai tinzwe kuna vakanyenzura vakanyenzura munotiwo
ndinowirirana nadhokuta Nzinyai nekuti quality ya leader ienderane nemari yaanayemuhombwe kana kuti yaasina tikatarisa mari maproportional representatives edu tinoda 26,000 plus 20,000 yapresidential candidate sozoti plus 210,000 yemamps tikaisanganisa mari yese inovarira kuda kusvika ku$260,000 saka i-elimination by exclusion ivo vanhu vezanu p f mari vanadzo saka zvakaitwa nevakatarisa mafigures yavakanzika mutemo uyu vanga vane chinangwa chokuita ba manew players from entry into the political field
dr Muzoriwa tiri kunzwa ivo vamwe vari kutsigira mari idzo vachiti dzakanakira kuti dzinoburitsa mudariro vana bvongo dzamuto asi asina chaanenge achitarisira kuti anohwina kana kuburitsa musarudzo
ndinoziva kuti ndochachiri chinangwa chavo ichoto tinoti changa chakanaka noti hazviitiba kuti tiite mapresidential candidate anosvika kana 50 kana 60 that's a nuisance asi raya iripo ndeyekuti nyika dzese pasi panapa one of nzira dziripo dziri well established dzekuti identify munhu nekuti approve munhu kuti angida kuita presidential candidate anoita sei chekutanga icitizenship obviously chechipiri ndicho chekuona kuti munhu ane clean record here anokodzera rekuti hamutungamiri nhandizvere so nyika yakadai seizimbabwe tatinoziva kuti there's an unemployment for 20 years munotarisa tie kuti munhu aite raise $1,000 ini ndomuka kuti paifanira kungotika macriteria mashoma shoma one of them ndeyekuti paipaizi munhu achida kuti apply for this thing anofanira kutiza kuti musangano wake une vanhu seminimum ye$5,000 it makes sense chataanga badozidechekushandisa mari ezikriteria nekuti kana ine mari yakati unokodzera taakuda kudzoka zvaitwa kukolonia rugo rezi kuti munhu aite ap unofanira kunge wakaita form 4 kana uchiita on a piece of property
vakanyenzura manzwa zvataurwa nadr Muzoriwa pindurai tinzwe
ndinowirira nadr Muzoriwa nekuti kana tikatarisa during the colonial era yasmith aitiye kana usina maasets akati haubvumirwe kuita mp saka isusu weare moving 100 years backwards weare becoming even worse than smith saka zanupiefu yakangoshandisa majority yemuparliament kudzika draconian law draconian inzi isenzi yekuti iri kutabha vanhu vari kuda kupinda mupolitical playing field kuti vatambe game iyi saka how can it be a fair game kana vamwe vaitwa excluded outside saka ndivanga kuti zanupiefu yakashandisa majority yayo muparliament kudzika a law with the suits itself
dr Muzoriwa tipete yedu chirongwa zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe moenda kumatare here muchinyunyuta pamusoro penyaya
tinoenda kumatare tichinyunyuta asi kuda ndikutarira vatangimiri muno muzimbabwe kana mutemo wapasiswa nematare makuru kuenda kukoti chirango nekuti mutemo ndenge wapasiswa tosambane zvatinazvo izvozvo asi going forward tinoda kuita shuwa kuti mutemo iwoyo ubviswe
vakanyenzura tipete yedu chirongwa poitwa sei apa
kuenda kumatare edzimhosva tingangoti kuwesta saka renguva ndokwetakatarisa judiciary yedu iri captured tinongozivisa kuna mwari kuti mwari kurenga variko havakotire havana dhe wadai anonzi mwari vamboshanya